DJ Eno Music.
This is a warning, a serious warning.
Kanda mucho drop, kusika njiwa uraya chop chop. Kaka sop, handi venda karasika mep. Kukuliza vati, parike iye teka. Maiti ndaka brea, mreka fungwa kana tuwane brea. I don't care, kanda mkada kuya kunyanya. Mdiye asaka izuhai, njima diploma. Aywa ndo magona mangoma anengoma. Endi indu ita kugadiriswa nengoma. Jiva imba mchata ura za unengoma. Taura ndikudirwe andifungurwe zvakafarwa zvifurwe mira uone vafumurwe kana ndikauya ndichiimba simba rangu ritupurwe.